nchashamiso kuatiri kuti president wa dzoka asana ngudzi atinenge tikundwa ndeye kutanyanya dzoka president inyaya yekuratidzira kwemadoctors vachiti aiwa vakabatana nenyaya yekuti kuratidzira kwemadoctors kunoreva kunogona kureva kurasikirwa neupenyu nevana vezvizvarwa zvezimbabwe asi tikuzoonawo vadzoka kudaro vakutambira maambasada matsva enyika dzamadoma idzo pane tsanangudzo mbiri dzingauye panyaya iyi tsanangudzo yekutanga ndeyekuti president vanogona kunge vasina kunyatso vane kuvimba kwakanaka nadeputy wavo vanova vari acting president nekuti basa iri raigona kungoitwawo naacting president hapana changa chakambonyanyooma ipapo.
Kuzvino iye mutungamiriri wenyika kana achinge adzoka kubasa akafanobata matomo oramba aripozve pamatomo ipapo zvinozofamba sei?
Inyaya iri kutinetsawo isu sevanoona nezvematongerwo enyika nekuti vazinga chinoita kuti pave neanomirira mutungamiriri wenyika ndechekuti mutungamiriri wenyika haapo. Zvino kana mutungamiriri wenyika adzoka ichingava nechikonzero chipi nechipi zvacho, asi kana atongodzoka ava vanga vakamumiririra havachagoni kuramba vakamumiririrazve nekuti mutungamiriri anga akamiririrwa avepo. Saka pamutemo handioni mukana wekuti tingava nemumiriri wemutungamiriri wenyika anova acting president nemutungamiriri wenyika anova president. Panofanira kuita mumwe chete pakati pezviviri. Kana president vasipo panoiswa acting president anogona kuva mutevheri wemutungamiriri wenyika kana kuti angangova gurukota rinenge radomwa napresident. Zvatiri kuona apa zvinenge zvoda kutiratidza kuti mudanga maita machongo maviri zvinova zvisingaratidze chimiro chakanaka.